Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey no misoro yena udzedu dzanasi muvhuro chikunguru 16, 2018. Vaimbova munyori mukuru we United Nations va Kofi Annan vari kutungamira chikwata chavanasora jena kana kuti the elders kunoongorora nyaya yesarudzo muZimbabwe kubva musi wechina kusvika mugovera. Dare repamusoro ronzwa nyaya yevarairidzi avo vanoti vakanyimwa mukana wekuvhota nezeke kunyangwe mapurisa nemauto vakakwanisa kuvhota vasati vaenda kunobatsira mukuvhota. Vamwe vechidiki muZimbabwe vowana mukana wokusangana nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama kuSouth Africa. Nyaya yekuti zeke iri kuita basa nemazvo here kana kuti kwete yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump voita musangano nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuHelsinki kuFinland. Muchirongwa cheLivetalk na 8 PM tiri kutarisa gadziriro yesarudzo dziri kuitwa mukati memavhiki maviri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu yeVOA Shona.